Regai ndivandangopindura mubvunzo wenyu wamabvu wamati imimi vanhu veMDC vari kuzviti veMDC Alliance vari kutaura kuti isu hatizimbofata kavataurira zita ravo manyepo, nekuti vakataura ivo vakabheja muna March vakati they will never recall anyone. Douglas Munzura will never recall anyone. But Douglas Munzura went on to recall quite a lot of people. Zvamaakuziva nazvo maakuchema chema nazvo izvi. Vakataura ivo vakapika vakati zvakare Douglas Munzura ambofa akatora Harvest House takaitora nemutemo nemapepa. Vakataura zvakare kuti izvo Douglas Munzura ambofa akatora Political Parties Finance Act iyo grant takaitora. Vakataurawo zvakare kuti anombofa takatora ofisi yekumasvingo nemashoreland east takadzitora. Saka ivo vamwe vedu vanotaurisa isu tichiita. Saka ngavasambofa vakazvinyepera nekuzvifurira kuti zita hatisi kutora, zita tichatora nekuti zviri mumapepa akanyorwa. Uyezve mukaona pamapepa aya pane inonzi written commitment yakaitwa naTendai Biti, yakaitwa naWash Mengube, yakaitwa nemapuresidendi ese, ende zvainovatoreva nekutaura vari kuzviziva. Saka zita tichatora.
VMDC Alliance vanoti muri kushandiswa nezanupf mukuedza kuparadza MDC Alliance pachinhambo chekushandira kubvisa ZANUPF pachigaro. Munoti kuvanhu ava,
ZANUPF haina kumbonyora bumbiro remutemo weMDC kana kuti kana purezidendi wenyu achinga afa munoenda kunonzi kuextraordinary congress. Izvi zviri muarticle yeMDC, hazvisi muZANUPF constitution and hazvisi mumacourt papers kana kuti mumashanjuro emajaji ekuhigh court, hazvimo izvozvo. Saka chiri kutondishamisa ndechekuti mukataza kuti mimi pati yavamonzora haina kana munhu weZANUPF kana one. Asi mukatisa kupati kwavachamisoko ndokunana Basikiti, ndokunana Jim Kunaka, ndokune vese marogwe kana vese vanonzi maG40 ndokwakazara, ndokunana Jonathan Moyo, kwedu hakuna. Pati yedu yakasiyiwa navatsvangirai ichingori iyoyo nanhasi. Saka isu tirikurwa nepropaganda nevanhu vane manyepo nevanhu vane nhema. Uyezve isusu kana isu takachinja strategy yekuti isu hasida kupolitics dzekutukana, hazviri kuti ushandiswa nezano. ZANUPF ipati yakazvimirira, asi vari kushandiswa nezanupf murikuona ndovakazadzi vakatakura mukaka wegushungu, ndo vanhu vari kusenza nevanhu vezano vakadzingwa kuzanuko vakatiza vamwari mhiri kwemakungwa. Isu hatisi kusenza navo, tiri kusenza nevanhu vezimbabwe. Saka isu tichazozviona mugore ra2023 apo Douglas Munzura pachaita 66% kuti isusu tiri kuti hatisi kutukana nevanhu.